Magweta ari kumirira vamunangagwa pamwe na ari kumirira commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC asvitsa mapepa kudare ekupindura mapepa enhanganyaya kana kuti maheads of arguments akasvitswa kudare nemagweta avachamisa nechishanu. Rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa vatinomudai Shechinyoka vaudza Studio 7 kuti vasvitsa mapepa aya mukati menguva yakatarwa nedare reConstitutional Court iro rakapa vamunangagwa kusvikana 10 mangwana nehanhasi kuti vasvitse mapepa avo.
Istanga takapiwa kuti panosvika nguva ya 10 nhasi mangwanani tinge taisa anonzi maheads of argument. Maheads of argument ndiro pepa rinenge richitaura kuti magweta edu pavanosumuka mukoti vanenge vachitaura zvakati 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 vachimira nomutemo wakati 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 kana kune mamwe makesi akamboitwa kumwe kunana Nigeria, kunana Kenya, kunana Ghana, kunana Uganda vachitaura kuti vekoko vakatonga nyaya yakafanana nei zvakadai zvakadai ndo zviri maheads of argument. Saka taisa izvozvo just after 9 ndokubva zvainda vapiwa vamwe.
Vachinyoka vati mapepa vasvitsa kudare anoratidza pachena kuti vamunangagwa vakakunda zviri pachena musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi wa 30 Chikunguru.
Chakanakira kuita gweta wakamirira munhu uri muchokwadi ndechekuti hauna zvokutsvaka. Vamunangagwa vakahwina sarudzo yomusi wa 30 July. Mafakes acho naaripo, mapepa acho naaripo, ose hatinowanta gwaya mavhi 11 chakuti chakuti vanawo maagent ZANPF vanawo maagent MDC vanawo. Saka yedu nyaya yakamira muumbo wekuti zvose zvinotaridza kuti vakahwina zviripo. Saka yedu nyaya hairemi, asi dzavamwe handingataurivo dzavamwe.
Mushure mekusvitswa kwaita mapepa aya kudare nemagweta avamunangagwa, magweta avachamisa pamwe nemagweta ari kumirira vamunangagwa, ZEC navose vakadomwa kuti vapindure nyaya iyi mudare vaita musangano nemukuru mukuru wevatongi munyika Valuk Malava unodaidzwa kuti pre-trial conference. Rimwe remagweta avachamisa vasiuvesta hashiti vaudza Studio 7 kuti pane pavasiri kuwirirana nemagweta avamunangagwa panyaya yekuti mapepa achashandiswa mudare pachanzwikwa nyaya iyi ndeapi.
Tanga taenda kudare kunoongorora mapepa ose akafailwa kuti akapinda nenguva ari moyo semurekodhi here, zvinhu zvakaringana here kuitira kuti patinozono kakavadza namusi wechitatu hapana anenge achiti handina kuona mubepa iri handina kuriona. Saka hachisi chinhu chinoitika nezuva rimwe, chinoramba chichiitwa kusvika munhu wose agutsikana. Saka pane vamwe vari kuti zvimwe zvavo hazvimo, vamwe vachiti zvimwe zvavo hazvimo. Saka kupera kwezuva nhasi tose tinofanira kunge tawirirana kuti chinofanira kunge chirimo ndechipi, chisipo ndechipi, tabvumirana. Iyi nyaya inotosvika nekuna Chief Justice mukuru wedare achitombobvunzwawo kunzi ko apa todii apa todii. Inyaya inokuwirirana mukati, tinofanira tose kuwirirana kuti zveshuwa iyi ndo nyaya iri kudare and tose tinofara nazvo tuchikakavadzana pasina anoti uyu akandihwandira, uyu haana kundiratidza chakati. Isusu yedu nyaya iri pachena chena, hakuna nachekuwandisa kana chimwe. Uye tine ruvimbo rwokuti tinobudirira nokunda mudare.
Vahashiti vati vacharamba vachitaudzana nemagweta ari kumirira vamunangagwa neZEC pamwe navamalava kuti vawirirane kuti mapepa vachabvumirana kushandisa mudare ndehapi. Zvichakadai vahashiti vati vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kushandisa michina inoita kuti vose vachange vari mudare musi wechitatu vakwanise kuona zvinenge zvitaurwa nemagweta mukusvitsa kwaachaita humbo kana kuti maprojectors. Vachiti vatongi vematare pamwe nevanenge vari mudare iri vanofanira kuti vanyatsoona zvinenge zvitaurwa nemagweta avachami.
Itsamba yatanyorera kuna registrar wedare mabharani mukuru tichimuti tiri kuda kuti tishandise pamadziro tichiburitsa kuti munhu wose anyatsoona kuti zvakafamba sei. Nokuti dzimwe nguva mapepa munhu anogona kusanyatsoona kuti pakanzii koro zvakafamba sei, tikada kuti munhu wose achiona pachidziro achitarisa achiratidzwa nemagweta kuti apapo ndopa zvakafamba sei, apa ndopakabirirwa vhoti, apa ndopakachinjwa zvinhu semutauro watiri kuita munyaya dzedu. Pasina anozosara achiti handina kunzwisisa kuti zvinhu zvanga zvichifamba sei. Iyi nyaya ichange ichionekwa not nevatongi chete, inenge ichionekwa nemunhu wose, ichionekwa pasi rose, inofanira kunge yakajeka ende nyaya yedu isusu yakajeka yakasimbisa chose.
Va shiti vati varimubishire kutaura nedare kuti mamwe makambani nawo akwanise kutora mufananidzo mudare zvichitevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vatori venhau kuti kambani yeZBC ndiyo yoga yanzi namabharani wedare inokwanisa kupinda mudare kuti itore mufananidzo yozopa mamwe makambani zvainenge yatora zvichakadai gweta riri kumirira Misa Zimbabwe pachikumbiro chokuti vatori venhau vabvumidzwe kutora mufananidzo mudare musi uchanzwi kwanyaya iyi vaDouglas Coulthard vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chavakasvitsa kudare ichi hachina kupikiswa nokudaro vave kutarisira kuti mutongo uyu uturwe nyaya iyi isati yanzwikwa sezvo pasina asvitsa mapepa ekupikisa nyaya iyi vachamisa vakakwidza nyaya iyi kumatare vachitisarudzo dzemusi wa30 chikunguru dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro uye vari kuda kuti zvakabuda musarudzo idzi zvisendekwe parutivi nekune rumwe rutivi vamunangagwa vanotiwo ndo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo vachamisa vachiti vane humbo hwakakomba hunoratidza kuti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka dare reconstitutional court rine mazuva 14 kubva musi wakaziviswa zvakabuda musarudzo kuti rinzwe pamwe nekutora mutongo waro panyaya iyi pasi pemitemo yenyika zvinenge zvaturwa nedare iri hakuna kwazvinopikiswa uye ndizvo zvichatevedzerwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.